Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chivabvu 14 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo nhatu dzebatoguru rinopikisa remdc alliance dzinonzi hadzisi kuzikanwa kwadziri mushure mokupambwa nevanofungidzirwa kuti mapurisa nevasori. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti zviri pachena kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kuti zvikoro zvivhurwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rinoti ratanga kutsvaga vanhu vose vakambosangana nemunhu wekupedzisira kubatwa nechirwere checoronavhairas anova wechimakumi matatu nenomwe wekuchinhoi ane makore makumi mana nemaviri. Munhu uyu haana nhoroondo yekufamba kunze kwenyika kana ruzivo rwekuti akasangana nemunhu ane chirwere ichi, zvinova zvinhu zvinovhundutsa zvikuru nyanzvi munyaya dzezveutano sezvo zvichireva kuti vanhu vari kurwara nechirwere ichi vanogona kunge vakawanda asi vasingazvizive nekuti vari kuvhenekwa utachiona uhu vashoma. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi muzimbabwe vave gumi nevatatu uye vafa vachiri vana. Zvichakadaro mapurisa nemauto ari pamaroad blocks anonzi ave kuita achiita mashoma. Asi vanhu vari kusungwa vachinzi vatyora mutemo wakadzikwa wechimbi chimbi kurwisa chirwere ichi vari kuramba vachiwanda. Bato guru rinopikisa remdc alliance rinoti nhengo dzaro nhatu dzakapambwa nezuro nevanofungidzirwa kuti mapurisa nevasori, asi kusvika pari zvino havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Vanonzi vakapambwa vanoti muzvare Johana Mamombe vanova mumiriri weHarare West mudare reparamende, mutevedziri wasachigaro weyouth assembly muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemunyori wezvekufambiswa kwemabasa muzvare Netsai Marova. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata mutauriri wemdc youth assembly vaStephen Chuma.
Pari zvino tafamba nzvimbo dzinosanganisira idzo Harare Central Police Station, uko kwatange taziviswa namuzvare Johana Mamombe kuti ndo kwavaya kachengetedzwa nemapurisa. Tazosvika ipapo tikanzi havasi kuwanikwa, havana kumbogara vasvika panzvimbo iyoyo. Ndo kuenda zvakare kunzvimbo yavasungirwa kunova ikudhuze neHarare Showgrounds, inova iyo inomanwa nepolice station yekumilton park. Tikasvika kupolice station yemilton park mapurisa akakonfirma zvakare kuti havana kugara vaona ikoko. Asi izvi zviri pachena kuti maleaders edu eyouth assembly muzvare Cecilia Chimbiri vanova vice chairperson yeyouth assembly, Johana Mamombe honorable Harare West constituents na deputy organ Netsai Marova vaabductiwa nevasori vehurumende. Nokuti vese vari vatatu vataura nevanhu vakasiyana vavari close navo vachikonfirma kuti vari paHarare Central Prison. Saka naizvozvo seyouth assembly tinochivimbo chokuti paHarare Central ndo pavachiri nanasi.
Mboedza were kutaura nevakuru vemapurisa uye vari kuti kudii?
Tamboedza kufonera assistant inspector Ponyati vanovasina kukwanisa kubata nhare yavo. Tikaedza zvakare kutaura nemukuru wemapurisa weparare central office in charge of law and order. Vataura iwo kuti vatatu ava havana kunge vamboonekwa kana kunge vasungwa vakaenda panzvimbo yeHarare Central Police Station.
Izvi zvinoreva kuti vechidiki vakumbomira kuratidzira here? Zvinenge zvamira sei paurongo wenyu?
Zvunhu zvakamira manyama amire nerongo munyika yedu. Naizvozvo hatigoni kupeta maoko vanhu vachifa nenzara. Hatigoni kupeta maoko zvunhu zvisina kumira zvakanaka munyika, especially panguva ino iyi yatakatarisa zvakare nedambudziko reCOVID-19. Zvichireva izvo kuti kuratidzira kana kuti mademonstrations sekutaura kwatakamboita isusu achaenderera mberi zvingadai kupararira nyika yese kusvika matambudziko evagari agadziriswa, kusvika zvichemo zvechidiki zvagadziriswa.
Ko vamwe vanoti ino haisi nguva yekuratidzira sezvo nyika iri kurwisa chirwere checoronavirus.
Hongu ichokwadi kuti takatarisana nedambudziko reCOVID-19, asi as if that is not enough, senyika tatarisana futizve nehurumende isinganzwi kuchema kuvana veZimbabwe. Tatarisana futi nehurumende isinganzwi kushaya chikafu kuvana veZimbabwe. Saka naizvozvo hatigoni kupostpona kana kumbomirira, nokuti upenyu hwevanhu huri panjodzi, especially katakatarisana nenyaya yekuti vazhinji vari kuchema nzara muZimba, vazhinji vari kuchema kuti zvinhu hazvina kunge zvakamira zvakanaka, mapraisi ari kukwira every day, uye hurumende iri kutaridza kuti haina kana solution yekuti ibatsire pamatambudziko ari kutarisana nevagari. Saka naizvozvo hatigoni kuramba tichipostpona kana kuramba takamira tichiwedzera dambudziko pamusoro peCOVID-19. Zvingatobatsira chose kuti isusu vechidiki titaridze kunyunyuta kwedu kuhurumende, so that iwo vano actawo according, nokuti tikasadaro vanhu vese vangaparara noti nokuda kwechirwere cheCOVID-19 chete asi nenzara.
VaStephen Chuma, mutauriri wevechidiki veMDC Youth Assembly, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu. Chitevera musangano wakaitwa kuMount Pleasant neZuro pakati pemasangano anomirira varairidzi, vamiriri vehurumende nevamwe vane chekuita nezvedzidzo. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti zviri pachena kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kuti zvikoro zvivhurwe. Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawakira Joe, vaudza Studio 7 kuti zvimwe zvezvinhu zvinofanirwa kugadziriswa zvikoro zvisati zvavhurwa, kuwanisa varairidzi vose nevana vezvikoro mamaski uye kuona kuti mabhenji muzvikoro anoenderana neurongwa hwokuti vanhu vagare vakatarangana. Tatadza kubata gurukota rezvedzidzo kuti tinzwe divi ravo, asi Dr. Joe vati hurukuro dzichiri kuenderera mberi sezvo pane kuvirirana kuti utano hwevarairidzi nehwevana vechikoro huchengetedzwe.
Musangano uyu wanga uri wechiprovincial level, saka zvimwe zvingava zvisina kubuda zvakawanda zvatinofunga international level, asi musangano waratidza kuti Ministry of Education haina kugadzirira kuti zvikoro zvivhurwe. Ndosaka yanga yadana inonzi all stakeholders meeting paprovincial level kuti vanhu vapangane mazano. Zvabuda ipapo ndozvekuti zvikoro zvinokwanisa kuvhura chete tichienderana nemastandards akaseta neWorld Health Organization.
Mastandards amuri kureva aya akamira sei?
rimura mastandards ndinotaura kuti zvinofanira kuzovura zvaratidza kuti denda recovid iri rinenge risingachipararire rabata zvikuru ne Ministry of Health kana kuti rapedza harisisiko ndo zvinopa kuti zvikoro zvikwanise kunge zvidini zvichivhurwa. Zvimwe zviri kudawo varairidzi ndezvekuti hurumende inge ichikwanisa kupa anonzi madisposable masks kuvana vechikoro vanopfuura 4.5 million nevarairidzi vanopfuura 134,000. Zvekare hurumende inenge ichifanira kukwanisa kufumigeta zvikoro izvo zviri almost 10,000 kaviri pazuva makuseni nemanheru pano vana vapedza kudzidza. Zvekare panenge pachidewa ratio kuti ideredze tiende pa 1:20. Hapadiwi ratio zvega, zvinoreva kuti nezvokugara madeski aya akagadzirwa vanhu vaviri kana vatatu kugara. Zvinodawo kuti pane madeski anenge achigara munhu umwe kuti tikwanise kuti tiite social distance, uyezve nokuona kuti varairidzi vamwe vapinzwawo basa nokuti varairidzi vagara vari vashoma, uyezve hazvokwanisi kuti tiite iyoyo social or physical distance inodiwa zvichienderanawo necovid.
Kunyaya yezvikoro zviri kushandiswa mukurwisana necoronavirus yambokurukurwawo here?
Kune zvikoro izvezvi zviri kushandisa kuti vanhu vanenge vachifungidzirwa kuti kudava necovid vanenge vachibvawo ndokwavanogara muquarantine. Saka zvinofanira kuti kutoita risk assessment inenge ichiitwa neMinistry of Education pamwe chete nemateacher unions neveMinistry of Health kuti zvideclarewe kuti zviri safe before vana vechikoro pamwe chete nemateacher vatsika kunenge kwakadaro. Pameeting haita ndokuti Ministry of Education iri ill prepared zvikoro kuti zvivhurwe zvikuru sei koto rino rechipiri. Kuzvipira kwehurumende kuti zviitike ndokuchazopa kuti zvikoro zvivhurwe nokukurumidza kana kuti zvinonoke kuvhurwa.
Munotarisira kuti hurumende ichatambira zvese izvi here, uye munoona sekuti vangazvikwanisa here sezvo vachigara vachitaura kuti havana mari yokuita zvinhu zvizhinji?
Tinotarisira kuti hurumende iite zvakatopfuura zvakadiscussa izvi kuMount Pleasant, nekuti apa hapana zvekuda kuita shortcut. Tiri kudhila noupenyu hwevarairidzi, tiri kudhila noupenyu hwevadzidzi kana kuti vana vechikoro. Saka hongu hurumende inogara ichichema kuti haina mari, asi apa tinotokurudzira hurumende kuti ione kuti zvaita izvi kana tichida kuti ramangwana renyika rive nechiedza, uyezve kuti varairidzi nevana vechikoro vararame, uyezve nenyika irarame. Nokuti kuzvikoro uku kune vana vanobva kwakasiyana siyana. Tine zvikoro zvine vana vanosvika kuma 4,000. Saka tikada kuita shortcut kunoita mariro akawandisa munyika, uye tinouraya upenyu hwavana nokuti tinoziva kuti varairidzi ndio ma best managers ye human resource kana kuti the world's best resource inova yevana vadiki vanozova neramangwana rakanaka. Saka tinotarisira hurumende kuti ijekese pfungwa, idzikise pfungwa ende iite zvese izvi kuti zvikoro zvigozovhurwa zvakanaka, pane kuti tivhure tichida kuvhurira mariro.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwachira Zhou, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mute Daily News mune nyaya pamusoro penhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa dzinonzi dzekuramba zvekunzi dzisaenda kuparamende kuti dziratidze kutsutsumwa kwadzo mukudzingwa muparamende kwevamwe vavo. MuDaily News nekare muchevedzeri wegurukota rinoona nezvechidiki vatino Machakaire vanoti hurumende ichashandisa mari kuti vana vasina pekugara vachigara mumigwagwa vakwanise kudzidziswa zvingavabatsira kuti vararame. MuNewsday kambani yeEconet inonzi yakatenga ikaunza munyika zvinoshandiswa mukuvheneka vane coronavirus zvinoita zana rezvuru kubatsira vanofanirwa kuramba vachishanda harawa nevamwe. Chronicle rinoti nzvimbo yange ichivheneka vane coronavirus muBulawayo yambomira kuita basa iri kuchinzi havasisina zvinodiwa pakuita ongororo idzi. Yade nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndimi tiri muno South Africa tinobvawo kumusha uko kuZimbabwe vedu vetaneteka kuno tafa nezvara tiri kuno kuSouth Africa vedu vetatambura isu tinokumbirawo zvekuti mabhazi ari kutaura kuti ari kutora vanhu kuno kuSouth Africa vasvikawo nekuno kunonzi kutiyando vatitakurawo kuno netsuruva kuendawo kumusha apota svisaiwo chichemo ichi tiri kuno kutiyando.
Makadiwa shamwari vestudio 7 ini ndinoitwawo Robert Shabane ndiri paCape Town. Ndaida kutaura pamusoro pezviri kuitika mubato reMDC Alliance. Ndiri kuzwawo maMPs here veMDC Alliance vamwe vari kuti havasi kudzokera kubasa, vamwewo vachiti upenyu hunozooma nekuti taiwa ndinowana mari through parliament nezvimwe zvakadaro daro. Ini ndoda kutaura pamusokutaura navo ivo maMPs ose anotungamirwa navachamisa kuti kana vari ipapo apa mapositioni avari aya haizi nyaya yekuti tinotambira mari kana kuti tinoita sei sei. Chavanofanira kuziva ndechekuti vari kutungamirira mhuri yeZimbabwe. Zvemari izvo hasvizvemisiso paMDC hatiite zvemari nekuti vanhu vachiri muhondo, vanhu vari kurwa. Saka havafaniri kutarisira kuti tinozodii, hatizotambire mari dzedu, tinozofambisa sei, tinozodzingwa muparliament. It's not about kudzingwa muparliament asi kuita kugadzirisa zvinhu because havangakontinue vachishanda vachidzingwa nemunhu asiri webato ravo. Saka zvinhu izvozvo zvinoda kugadziriswa, zvinhu izvozvo zvinoda kumiswa. Saka ngavambomira kutaura nezvekuti tinorarama through parliament. Isusu hatisida kuti vararame through parliament but vatorarama serudenjero Zimbabwe. Thank you, mairabasa.
Makadi kuvana mukoma Jonga nevanhu vachamarari vose veStudio 7. Ini starangu ndinoitwa Chibaba Solomon ndiri kuno kutendisa Ivory 2. Ndoda kutaurawo zvangu ndakanangana nezviri kuitwa navamonzora navakomiti kuti ndivaziviso kuti zvavari kuita izvo ndo kunonzi kuzama lake kutengesa mungai parufu. Zvavari kuita izvo hazvina kana zvazvinobatsira, havana chavanowana mukati mazviri. Vari kuda kuzama kuvari kushandiswa kuita zvinhu zvisingazogoni kuvabhadhara.
Kazwai vashamarari veStudio 7, ndini Francis Kujaa Kudadirwe ndiri kuno kuGuruve. Ndiri kuda kutaura pamusoro pezvaitwa neNamibia neBotswana. Vararatidza kuziva ndozvinoratidza vatungamiriri vanoziva izvozvo. Dai zviri zvovabatanidzawo Zimbabwe vavatiso pachinzvimbo ichocho tiwanikwe tichifamba navo tichifambawo pakati tichifambidzana. Migano iyi inototiparadzanisa ukama. Dai zviri zvaitwa dziri nyika dziri nhatu kana nyika dziri dzeSouthern Africa dzabatana seizvozvo vanhu vachingofamba madiro zvese nhamo yose ingadai ichipera iyi. Iye zvinotarisa imo neZimbabwe ine nhamo, tinongori nenhamo. Nhamo kani taneta nenhamo isu. Tiri kutambudzika muZimbabwe kudarika vamwe. zvikunda zvikaita saizvozvo tinenge tichingofamba tichienda kuNamibia tichinotsvaga mabasa tichishanda tichingoburitsa chitupa chete tarisai passport yave kudhura iyi tinoiwana kupi mari yacho ye250 3 bond tinoiwana kupi yekutoresa passport zvakare passport dzacho hadzimbobuda kana kana vanotora inobuda mheno gu19 gocha nhembe ndinotenda iri mustudio 7 maunza chirongwa chakanaka.
Makadiko hama dzangu Studio 7 ndinokwasaiwo ndiri muteereri westudio 7 asi ndawanawo mukana wekuwana nhamba dzenyu kuti ndinge ndichitauravo nenyu pandiri muno musouth africa ndiri muno mugibheki changouyawo ndiri muenzi ndashanyira vana vangu ndiri murume ane makore makumi matanhatu nemanomwe asi ndaida kudzokerawo kumusha asi ndakavharigwa nelockdown asi ndinofara kuteerera zvirongwa zvestudio 7 nyari ndiri kumusha kuzimbabwe zvino ndiri muno mujibheki ndiri kutsvakawo nzira dzokuda kuziva kuti todzokera sei kumusha nekuti ndashungurudzika vana vangu vakamira mabasa zvimari zvandaa ndasungirwa zvo ndidzokere kumusha ndangosungira zvimwe zvakutoinda zvichiparara ndichishandisa kuti vange vachiwana chikafu chekudya saka taidawo kuziva kuti todi kutitaure nevakuru vekuzimbabwe hatisati aziva kuti tingazvifambisa sei tinokumbirawo kustudio 7 kuti kana muchigona kutibatsira mutibatsirawo tapota tiri vana vezimbabwe tibadzokerawo kumisha yedu sezvo takaa tauyawo kuti tizotsvaga rubatsiro kuvana tiwane chikafu vana vanga vati vaizotora chikafu saka mazuva edu ekudzokera akatodarika nekuda kwecovid-19 saka taidawo ruzivo totenda kustudio 7 kuti inotibatsira nekuwana rumwe ruzivo rwakawanda.
Nechoninetsa ndechekuti uyu zihambe uyu ari kuti anogona kukana mapepa ake mataratipikisa sei mutongo wapiwa nematarezimusva pamusoro pamamdc saka zvoreva kuti kazanu pf yacho ndoiri kuputidzira kama kakati amwari pakati pemamdc a iye unogwadziwa nei pazviri nanzi tazindiri kuzobei.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica. Matunhu 10 nemana muamerica anoti ari kuongorora chirwere chisingazikanwi chatanga kuonekwa muvana chinofungirwa kuti chakabatana necoronavirus. Dunhu renew york rinoti rawana zana revana vane chirwere ichi icho chinonzi chakafanana nechimwe chirwere chinonzi Kawasaki disease. Vachipa humbowo mberi kweparamende yeamerica nemusi wechipiri chiremba vanoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Anthony Fauci vakayambira hurumende nemagavhina muamerica kuti vangwarire chirwere chave kutanga kuonekwa muvana vachiti chirwere ichi chinoratidza sekuti chine ukama necoronavirus. Dr. Frank Guni vanopedzisa rondedzero yavo vakatarisa chirwere ichi chanangana nevana vadiki.
Hurumende dzematunhu ndo dzakatanga kuona kusanduka kana kuti chirwere ichi zvazoita kuti task force kana kuti chikwata kana boka riri kutungamirira kurwiswa kwecovid-19 muno muamerica kuti vataure kana kuti vape yambiro kana chiziviso kunyika yese kuti taakuona zvimwe zvisinganzwisisike. Tiri kuona kuti vana vadiki vanga vachizikanwa kuti vana vadiki vashoma vari kufa nechirwere checovid-19. Vazhinji vana vanorwara vanobatwa nechirwere ichi havaratidzi kurwara kana kuti vanenge vasina masigns and symptoms. Kunyange vanoita masigns and symptoms vazhinji vavo vari kukurumidza kupora vonarama.
Chave kuonekwa pavana vadiki iko zvino chii?
Kwapera mavhiki akati wandei taakuona kuti vana vadiki especially mainfants vacheche nevanhu vati kurei makids vaakutanga kuzvimba kumhendekedzo kwetsinga zvinofanana nechimwe chirwere chagara chizikanwa inonzi Kawasaki disease kana kuti Kawasaki syndrome.
Kawasaki syndrome ii ndiye ii Dr. Gudi mkati taurao jisho manana pamsoro payo msati maenderera mberi
uungu ichi Kawasaki syndrome ichi uwele cha kada kita sera ashi chinua ni kwa mwa na wabiki chine mastages akata matatu chino zimbisa tsinga nete dzikuma kumbo wamwe wana wane tamuviri wese asikunya aja dzikuma kumbo ni kuzigunwe wotanga kufunuka ganda rekoko ndiyo Kawasaki mchurungu tingati chino konzera inonzi vasculitis kana kuti inflammation ye ma media ni ma small vessels zvino afekta zvakare mambabu watinoti lymphatic system yemwana neganda nema mucous membrane kana mukanwa mukati memukanwa zvekare tinogona kuona Kawasaki disease iyo saka zvata Kawasaki disease chirwere chagara chichitozikanwa kuti chiriko asi chirwere chisingangoitiki nguva dzese it's a very rare disease inogara zvayo kwemazuva mashomanana sometimes 2 weeks but chirwere chinorapika chagara chiriko but zvatiri kuona iye zvinoizvi kuvana vadiki vanenge vapora kubva mucovid-19 taakuona kuti vana ivavo vakuita kuzvimba ikoko kwakada kufanana nekawasaki disease but it's not really Kawasaki yacho saka pari zvino hapasati pava neungwaro kana kusine ruzivo rwakakwana kuti tinyatsokunzwisisa kuti ukama huripo wecovid-19 nekawasaki huri papi
pane zera here revana vari kuratidza zvamuri kutsanangura izvi kana kuti vana vese zvavo
kuona vana vane mazera ari pasi pemakore mashanu kana kuti vanosvika makore mashanu ndo vazhinji vari kupresenda nekuzvimba nekuputika kana kuti kufunuka kwekuzvigunwe uku kwechirwere icho chichi saka kupindura mubvunzo wenyu vana vacheche kusvika tingati kubva kuzero kusvika pa5 years ndo vana vatiri kuona vari kuratidza iko kufunufunuka ndokuzvimba uku
tataura pamusoro petask force yekuwhite house inoona nezvechirwere checoronavirus yambiro yairi kupa ndiye kuti
task force yenyika inotarisira kurwisana nechirwere ichi iri kupa yambiro nechiziviso kuhurumende dzese dzematunhu nehurumende yenyika yese uye kubazi rezvedzidzo kuti izvi zviri kuitwa nehurumende zvokuti ngatikurumidzei kuvhura makambani uye kuti vana vadzokere kuchikoro zvine dambudziko rekuti chekutanga vana ava kunyange vakange vapora kubva kucovid-19 nokuda kwechirwere chaakuuya ichi tinogona kudzokera kumashure mukurwisana necovid-19 nokuti vana ivavo vanogona kuzonorwara nechirwere ichochi
izvi zviri kuitika kuvana zviri kuitika muamerica mega here kana kuti zviri kuitika kunyika dzese dzine coronavirus
taakuona kuti kubritain zvaakutanga kuonekwawo zvakare asi kune dzimwe nyika china somuenzani zvatisi kuona uwandu hwevana vari kunzi vane chirwere ichocho south korea hatisi kuonawo zvakare uwandu ihwohwo hapana ari kuziva kuti sei zvakamira zvakadaro kune mamwe mativi epasi rese kungava kuna naafrica kuasia kana kunokwese hakuna kumwe kuzhinji kwatiri kunzwa zvakare kuti vana vari kuita dambudziko rimwe chete iroro saka pane zvakawanda zvatisatsaziva nechirwere ichi zvekuti tikada kumhanyira kuti ngativhurei tidzokere tinogona kuwirwa nedambudziko rakakurisisa kupfuura ratiinaro america ikatogwadama kuwira pasi chaiko ndo yambiro iri kupiwai
avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunare kuvirginia muno muamerica nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato guru rinopikisa reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro nhatu hadzisi kuzikamwa kwadziri mushure mokupambwa nevanofungidzirwa kuti mapurisa nevasori sangano revarayiridzi veprogressive teachers union of zimbabwe rinoti zviri pachena kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kuti zvikoro zvivhurwe tashika kumakumwe ichirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Chanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.